Sachigaro weZimbabwe National Editors Forum vaBrian Mangwende vaudza Studio 7 kuti vakaronga rwendo rwemasachigaro aya rwemazuva maviri kuti azodzidza nezviri kuitika munyika pamwe nematambudziko akatarisana nevatori venhau pamwe nemakambani avanoshandira munyika. VaMangwende vati apo vachange vari munyika, vapepeti ava vachasangana nemasangano anoshanda nevatori venhau akaita seZimbabwe Union of Journalists, Media Institute of Southern Africa Zimbabwe Chapter, Voluntary Media Council of Zimbabwe nemamwe, vachiziya mashandiro pamwe nezvinonetsa vatapi venhau vemuZimbabwe. Vanotarisirwawo kushanya mumapepanhau ese nedzimwe penyuro dzese pamwe nekusangana nemakurukota ehurumende ane chitsama.
Vapepeti venhau vauya kuzosangana nemapartners avo muno muZimbabwe vanopepetawo nhau. Vachasangana futi naminista wetourism Honorable Walter Mzembi vachiona kuti mapreparations amira sei nenyaya UNWTO.
VaMangwende vati zvinhu hazvinaona tsomira zvakanaka panyaya dzekutora nekuburiswa kwenhau sezvo pachine mitemo inombunyikidza vatapi venhau. Vapepeti vauya vanosanganisira vamondi makanya veSouth Africa Editors Forum, vajovial randao veSouthern African Editors Forum anoona nezvekufambiswa kwemabasa muAfrican Editors Forum, Momina Cherif Sai wekuBurkina Faso, vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muSouthern African Editors Forum, Elizabeth Kalambo Mule wekuNamibia, naMfoti Bela wekuBotswana. Mumashoko avo ekupera kwegore rapfuura, munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vakati sangano ravo harisi kufara nekuti vatapi venhau vari kuramba vachishungurudzwa nemapurisa pamwe nevezvematongerwo enyika. VaDongozi vanoti sangano ravo rinotarisira kuti gore rino richange rakaoma nekuda kwesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa.
Chimwewo chatakatarisira asi chinoita kuti tichike mberi uku inyaya yesarudzo. Nezvachiitika izvo kuti vatori venhau vanorohwa, vanosungwa, vanoshungurudzwa, tiri kutakatarisira kuti mberi kwakasviba totosunga dzisimbi.
Zimbabwe ndeimwe yenyika dzinozivikanwa nekumbunyikisa vatori venhau pasi rese, uye kunyange hazvo hurumende yemubatanidzwa yainge yazvipira kubvisa kana kuvandudza mitemo yemashandiro evatori venhau haisati yaita izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Ivan Chifera.